ini ini tanonoka wande likiti eino nisoro ya nyau jedu danasi china gumi guru 12 2017. Wanotengeza mumigwagwa wonetana nemapurisa panguva iyo mapurisa ari kubvisa mumigwagwa nechisimba vanotengesa zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu ava vabviswe mumigwagwa. Zimbabwe Electoral Commission inoisa nzvimbo yekunyoresa paparamende kuitira kuti nhengo dzeparamende dzikwanise kunyoresa kusanganisirawo vane mahofisi ari pedyo neparamende. Vechidiki vojamuka kumasvingo zvichitevera kutadza kwavari kuita kutora zvitupa pamahofisi epamudziti kumasvingo kwekare kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Nyanzvi munyaya dzokufambiswa kwemashoko pamadandemutande dzinoti kuumbwa kwebazi idzva rinoona nemhosva dzinoparwa pamaindaneti munongedzo weuronga hwehurumende hwekuda kumbunyikidza vanhu kuitira kuti vasatuma mashoko pamadandemutande vakasununguka. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa maonero evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ese. Musakanganwa kutifarira paFacebook peji redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.